Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Monday, August the 19th, 2019. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight, we are talking about yet another MDC demonstration, which was banned by the police in Bulawayo today.
If you want to join in that discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly right now on 001-202-619-2077.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our websites, voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
And Ntunga, the opposition MDC today failed to stage another march in Bulawayo after the police imposed a ban yesterday. The party's first demonstration that was supposed to be held in Harare last week on Friday was also outlawed by the police, saying the party had an internal of wrecking chaos and violence.
Yesterday, they told the party it could not go ahead with its intended march in Bulawayo as they had no manpower to monitor the protest. Mr. Nelson Chamisa's party went to court this morning seeking relief, but the presiding magistrate only issued a ruling this evening supporting the police. Yilo utaba esingalo ezulukandaba Zimbabwe omuhle lamhlanje utaba lokuvinjwa kwemihlangano ye MDC siyazi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu bebemele batshengisele eHarare besola umumo besola ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto besola ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF ukulungisisa umnotho kodwa bavinjwa ngamapholisa kwabhaxabulwa abantu kwatshaywa abantu abaningi eHarare babotshwa. Namhlanje bekukobulawayo leli bandla belimele litshengisele beligijima ngempela viki lapha liqoqa abantu. Kodwa esikubonileyo umgcini sihlalo waleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo labanye basuke babotshwa besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthi uMongameli Mnangagwa waqilibezela kukhetho. Bamiswe enkantolo-ke lamhlanje bavalelwe ngeSaturday izolo bebelokhu bephakathi balele phakathi namhla baphiwe-ke ithuba lokuba bahlawule i-bail $200. Ngamuntu emveni kwalokho ke kuthiwe bazakhululwa. Kodwa esikubonileyo ukutshengisela kwaleli bandla njalo kobulawayo kuvinjiwe ngamapholisa esithi akeneli ngabala manpower yamapholisa ukuthi ebengamonitor abe-MDC laba babona ukuthi kababangeli udlakela kabadali udlakela. I-MDC isuke lapho yaya enkantolo yayaphikisa-ke leso sinqumo ekuseni ilethemba lokubana mhlawumbe inganqoba umantshi engamalayo izaqhubeka ngokutshengisela kwayo. Kodwa esikubonileyo umantshi usuke wathi ekuseni khonapho eseqedile ukuluhlafuna udaba wathi hayi ngisake ngime kancane ngiza kwethula isinqumo ngo-4 o'clock. Wabuya-ke ntambama lapho wathi hayi amapholisa ngimalawo alungile kusinqumo asithetheyo sokuvimba-ke ukutshengisela kwenu. Kusenzeka konke lokhu bekugcwele amapholisa enyakazela edolobheni, amanye egade amabhiza, amanye ehamba ngezimota, ihelikopta yamabutho layo ibibhoda ngedolobho. Abe-MDC bathi balokudana kakhulu ngokuvinjwa kwemihlangano yabo le. Siza kuba labo-ke khonapha kuhlelo ngitsho labezanu-PF sizwe labo ukuthi kanti kungani bengafuni ukuthi leli bandla litshengisele.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi pachirongwa chedu cheLive Talk. Tiri kutarisa isu nyaya yekuratidzira kwanga kwakarongwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uko kwaonekwa kuchimiswa kuBulawayo zvichitevera kumiswa kwakaitwa kuratidzira uku kuHarare zvakare nemusi wechishanu nemapurisa. Takaona nezuro muzvare Tabita Kumalo webato iro reMDC vachisungwa uye zvenhasi vamiswa pamberi pedare ivo nevamwe vavo vachiwanikwa ivo vachipomerwa mhosva yekuro nga musangano uyu. Tazoona vachipuwa mari kuti vabvise mari yechibatiso vachizobva varegeredzwa zvavo. Asi taona zvakare pane vamwe vapambwa mushure mechiitiko changa chakarongwa kuBulawayo ichi. Tinoona tabva tanzwa hatichaenderera mberi nekuti pano tabva tatsikwa nevakuru vakuru imomo mubato reMDC. Tina vajob skala vari pano vane sunhasi vachange vari kutaurawo divi ravo pamusoro pezviri kuitika panyaya idzodzi dzekuratidzira. Tichange zvakare tichikurukura zvakare tichitaura nevamwewo veZANU PF vachitaurawo divi ravo kuti sei vari kuona ivo hurumende ichikurudzira mapurisa kuti vawanikwe vachimisa misangano iyi. Antunga, we seem to have our guests, so I'm not going to go any further because we want to hear it from the horse's mouth, somebody who actually represents MDC, led by Nelson Chamisa. Job Sikala is on the line, so you can take him.
Honorable Sikala, good evening and welcome. Honorable Sikala?
Hello, sir.
Yes, sir. Good evening and welcome.
Thank you very much. How are you?
We are good. Thank you so much. We saw in Harare last week you tried to demonstrate. The police said no. You made another effort in Bulawayo today. The police again said no, you can't do that. What say you?
No, the first thing that we want to share with everyone is that the Constitution of our country in terms of Section 59, which is now known almost by everyone, including kids, provides rights to citizens of our country to demonstrate and petition. Section 67 of our Constitution gives our citizens the right to political choice. However, there are also statutory provisions in our country that regulate when people want to engage in issues of public gathering. They are provided for in terms of one of the draconian laws called the Public Order and Security Act, which is currently the operating law. The Public Order and Security Act provides that when an organization wants to engage in issues of public gathering, they must give notification to the regulating authority of a particular district. That is in terms of following the law and also the concept of constitutionalism. As the party that emphasizes the issues of constitutionalism, we made application to the police for us to be able to be allowed to exercise our constitutional rights. We made the applications both in Harare and also in Bulawayo. However, the regulating authority, to exercise the powers that are not provided for in terms of the Public Order and Security Act. The Public Order and Security Act only asks organizations to give notification, not to seek permission. So after having given the regulating authority notification of our intention to peacefully demonstrate in Harare and Bulawayo, the regulating authority used the powers that are not provided for in terms of the law by giving a prohibition order that they are not going to allow the MDC to hold the peaceful demonstration as per the application. So, however, our legal practitioners went to appeal against the prohibition order of the police in our courts, and however, the courts upheld the prohibition orders to which we are not sure why that could have happened, as the law is very clear that we can only give notification to the regulating authority if we want to demonstrate. So the first thing which this issue demonstrates is that all the democratic space in our country has now been closed. The aspects of following the rule of law, where as an organization has been trying to make sure that we follow the law to the letter, we have been shut down. We have been shut out of the courts. We have been shut out by the police for us to exercise the democratic rights that are provided for in terms of Chapter 4 of our Constitution. So what it means is that, one, there is now a de jure ban of the MDC in Zimbabwe. That the MDC is no longer allowed as a political organization to exercise the political activities that are entitled to political organizations in our country. We are not allowed for us to go and demonstrate. We are not allowed to express on behalf of the people the difficulties our citizens are currently facing. So we are in a very retrogressive situation where democracy has been put into the coffin. So the challenge that we have as Zimbabweans is that the MDC as a political organization is not allowed to exercise its activities as a political organization as provided for in terms of Section 67 of our Constitution. So basically, this is what I can tell you, that when even our members in Harare, we have had 90 arrests of people who did not commit any crime. There was extreme provocation against our people who gathered in Harare on Friday. There was no single violence that was committed by the citizens of our country in Harare CBD on Friday. Human rights violation against these people by the arms of the state, that is specifically people who have been in police uniforms.
Ndimbopinda ipapo, honorable. We know kuti muri kuronga kuratidzira kune mamwe maguta, this Gweru, Masvingo, Mutare. Saka muchazvifambisa sei sezvo tichiona maheza kuHarare, mapurisa murambidza, maheza kuBulawayo nhasi marambidzwa zvekare. Going forward, nema demonstrations iyayo amanga makaronga kumaguta aya, muchazvifambisa sei?
Chiripo ndechekuti sepato takangotevedzera zvinotenderwa nomutemo kuti zivise mapurisa kuti isisu tinoda kuti tiratidze. So kumaguta ese iwayo, Masvingo, Gweru neMutare, takazivisa mapurisa zvekare kuti sepato tinokumbira kuti tiratidzire muruyararo pasina mhizhonga mumadhesi atakavapa. So nokuwana kurambwa kwaita Bulawayo neHarare, hameno kuti veukokowo vachati kudii, asi zvinotaridza kuti aiwa izvi hazvisi zvinhu chete zviri zvangoitika kuHarare nokuBulawayo. Yava nyaya yekuti nyaya dzepolitics dzamapise munyika medu muno dzadzipwa. Hakusisina vanhu vanokwanisa kuti mapato ezvematongerwo enyika ange achiita zvaanofanirwa kuti vaite sezvinotenderwa nebumbiro romutemo. Saka chiripo ndechokuti iye zvino Zimbabwe demokrasi yafa, yaurawa. Hakusisina kutendera maopposition munyika. Izvinotaridza inoziva kuchirongo a de facto ban of the MDC. Zvinotaridza kuti pato redu ratobhanwa muno munyika kuti hatichatenderwi kuti riite maactivities arinofanira kuti riite within the confines of our constitution. Saka ndiyo nyaya yatiri kuona kuti kunana Gweru, Masvingo nokwaMutare kwatakazivisa mapurisa kuti tinoda kuti titaridze tiratidzire murunyararo. Mweya uyu wokuti MDC haifani kuti iite chinhu muZimbabwe unenge watekeshera munyika yose nemaidzvanyiriri uri kuitwa namapurisa nehurumende.
Vasikala, tombokubatsai muromo ipapo nekubvunza kuti zvamira zvakadai. Vamwe vatsigiri venyu vari pano pamaplatform edu eVOA Facebook yeShona nemamwe atinawo vari kubvunza kuti saka remangwana rakamira sei mubato renyu? Pane zvimwe here zvamakuronga mushure mekuti muri kumbunyikidzwa pese pamuri kuda kuti muratidzire sekutaura kwamuri kuita?
No, chiripo ndechekuti isisu tiri bato rine sapoti hurusisa munyika ino. Zvakare tine obligation yokuti tinge tichizadzisa vimbiso nezvido zvavatsigiri vedu. Vatsigiri vedu tinomira navo zvikuru, asi chiripo ndechokuti hazvingakwanisiki kuti pamhepo yakaita seinoi nditaure kuti mangwana tichaita sei. Asi chiripo ndechokuti sebato renyu tichaita musangano wevatungamiriri venyu vachagara pasi kuti vadzeye nyaya yokuti toita sei sezvo maona kutadzipwa nyaya yedhemokirasi munyika musina. Saka toita sei nokuti maona kuti kuzivisa kwatanga taita kuti demonstrate kumaguta ese atanga ita kuti tiite tarambidzwa. Zvakare makare ati iwo izvo zvatarwa namapurisa ndizvozvo, hamufaniri kuti mudemonstrate. Saka isisvo mutungamiri tofanira kuti tigari pasi tiise pfungwa dzedu pamwe chete, tidzeye nyaya iyi tione kuti tingabuda nomufungiro upi, uye tozozivisa vatsigiri vedu. Asi uye chandoda kuzivisa vatsigiri vedu ndechekuti musangano uyu tichamuita chimbi chimbi, ngavasanyunyuta zvavo, tichagara pasi somutungamiriri then toona todzeya toonesana kuti saka tingaendera mberi sei, sezvo maona kuti nyaya iyi yokuti MDC sepolitical party muno munyika yaakuda kutobhanwa.
Loge ngumnumzana Job Sikala, Honorable Job Sikala, lilunga leMDC njalo ungumsekeli kamgcine sihlalo webandla. Honorable Sikala, please do stay on the line. Liyamuzwa ke uthi sebezahlala phansi njengobukhokheli beMDC babonisane ke ukuthi bangaqhubekela phambili njani njengoba amapholisa eqhubeka evimba imihlangano yabo ukutshengisela kwabo emadolobheni wonke. Baqalile eHarare, namhlanje bavinjiwe koBulawayo. It's 19 minutes past 8 o'clock. Abangaba besanda sixhuma kuhlelo lamhlanje sikhuluma ngokuvinjwa kwemihlangano yebandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Esilabo kuhlelwa ngumnumzana Job Sikala weMDC lomnumzana Tinotenda Chinyoka, vaChinyoka inengo ye ZANU PF. Mr. Chinyoka, good evening and welcome.
Good evening. It's Tinomudaishe Chinyoka.
Tinomudaishe Chinyoka. So sorry about that. Welcome. And why is ZANU PF so unsettled about these MDC protests? What are you scared of?
ZANU PF is unsettled about the MDC protests. Where did you get that from?
Because you've been saying in Harare they are not supposed to be allowed to demonstrate. You have also been saying the same about their march in Bulawayo today and the police.
And how did ZANU-PF say this?
Matema Danda is a high-ranking ZANU-PF official. A lot of ZANU-PF officials have been saying the MDC should not be allowed to demonstrate.
Yes, but the ZANU-PF is not the one that has issued the prohibition orders against the demonstration. That is the police. The police are not ZANU-PF.
ZANU-PF is
entitled to express an opinion, yes, but the police are not ZANU-PF.
Okay, basing on your opinion, why are you unsettled? What is it that makes you uneasy about these demonstrations?
Well, the point I'm making is that no one is unsettled. So the premise of your question, I don't accept it. ZANU-PF is not unsettled. ZANU-PF is not unsettled by people demonstrating, but ZANU-PF is also aware that the last time these people demonstrated, they ended up destroying property, which government had to compensate, and making an observation that these demonstrations are not meant to achieve what is claimed is not a sign of being unsettled. It's a sign of making a simple, educated observation based on facts, based on empirical facts on the ground. I'm refusing to accept the premise of ZANU-PF being unsettled. I don't accept that.
I'm not sure why you can't say that obvious it, Mr. Chinyoka, because even ZANU-PF people like Pupurai have been threatening violence if the MDC should take to the streets. That's why I'm saying you guys are unsettled.
No one has threatened violence. If someone had threatened violence, they would have been arrested. When MDC would have made a complaint to the police station that someone threatened violence. No one has threatened violence. You are mistaking making a robust comment about something that someone believes in as a threat of violence. I'm simply refusing to accept this. So for you to say that this is an obviousity, that's a new word for me. It's not something I accept.
Well, let's move on then. Marvelous.
Tine nari pari zvinorigaiti mbova tora tozodzoka kuna vachinyoka. Hello, caller. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadi.
Ehe, tiri wadi tukutora nani uye zvemuri kupi?
Ndiya chigwede ndiku South Africa, Pretoria.
Taurai tinzwe va chigwede muri kunzwa iri mudariro.
Mamirira andiri kuita musangano uri kutongwa weZANU-PF. Musangano wakagara nomubimbi ndoga. Vapupurai togare kuvakataura pachena vachiti ivo havasi kuzobvumidza bato reMDC kuti riite mademonstrations munyika. That the constitution in Nigeria no chara ka kuti munhu wega wega une kodzero yekuratidzira kana asina kutsanana nezvinenge zvaitika. Saka musangano uyu uripo pakumbunyikidza kodzero dzavanhu kwete kuti vanhu vaite zvido zvavo sevagari veZimbabwe. Ndiwo mashoko andinawo ndiri muno South Africa.
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda ichaizvo.
Natenda.
Hallo vachinyoka, meno kana muri panhare, manzwa zvataura muteereri wedu, munogona kupindura yenyu ipapo.
Ndazvo zvavataura, but mazva zvinonetsa ndizvokudai. Vanhu vanoteerera zvinhu zvavanoteerera vozvibata out of context. Handiti. Saka zvinonetsa kuti vanhu kana vachida kuwa zvavanoda kuwa, kuvarambidze. Zvavanenge vachida. Chokwadi ndechekuti muZimbabwe munyika ine mutemo. Mutemo muZimbabwe unoti kana vanoda kuita demonstration vanoita sei, vanotumira tsamba yavo notification kumapurisa. Mapurisa ovapindura achiti izvo vanovona sei nenotification yaitika. Handiti. Ndoda kukupai one example. Vanhu veMDC vakaisa notification kugweru vachiti vanoda kuita demonstration. Mudemonstration mavo vakati vari kuexpecta kuti kuchauya vanhu 100,000. Ndokutaura kuti vanhu 100,000 havachaungana pakati. Ndobva vataura ivo voga pachaungana vanhu. Pavakataura paya pa petrol station ndopavanoda kuunganidza vanhu 100,000 ipapo. Mapurisa vanofanira kutarisa kuti mugweru chaimo maregistered voters mugweri eben nomumukopa haasviki 100,000. Saka vanhu registered voters, kwete MDC voters, total number of registered voters havasviki 100,000. Saka vanhu 100,000 vanopfepi. Zvoreva kuti kushatsvopa vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo vouyiwa navo ipapo. Management yevanhu ava hapana unotaura kuti tichava manager so. Mapurisa kana vakati nemakumbiriro amaitawo hatigoni kukupai mvumo nokuti last time pamaa mune vanhu 2,000 pakaitika violence mukakonewa kuimaintaina kuicontaina nemamarshals enyu. Saka nhasi moda kuuya ne 100,000 munovagona sei? Handiti hazvina kushata izvi. Ndobasa ramapurisa. Mutemo unotaura kuti kana mapurisa adero munoendepi? mwenda kuna minister, mwenda kuna magistrate court. Iyo vanu manyaku high court. Mutema udero, anti munoa. Sakana vanu basinga zivisa vanoita, vachingo kenderera seo kuya kukwa uro. Zinonecha kutuwa tekele kutivano sifambisa seo. Batiwano hoti, kana zadele mozo kwa hoti, zamtifia tirambisa kutemonistrate. Anti mozono. Izo ndio wakukone wa kutewela mtemo, kutimtemo unotifambaye makati Saka kana wana wasinga zili wajita vutunu wavo, kana vutunu kuya hova pama problemu. Ngavarige kuzotu kavoti, after all, pupura yetu gare buka taro zakati. Pupura yetu gare gumu Zimbabwe, unotende kwa kutaura, zanufunga, unotende kwa kutaura, zanufunga kukuti, vaya vacheta decision, kana vachimu uwa, vazile mkuti, there's nothing wrong. Kuti mnaise opinion yake, kuti decision makers, kuti unofunge, kuburuwa hiko, zina vema business, waka nda ukoti, waka, last time chaka puti kwa Zoom, vana watisi kujua kuti, vasha isi asee, biti ya mkisa puti kwa Zoom, ni opinion yako, andiki, saka vana, uzi manifana kuterekwa, zino kana vodzo kwa kuti, zanpifu ya chaka mbiza, hivu, kwa kuchima, kuna bato.
Mubate nyuma kadaro ntunga.
Mnumzana tinomuda ishe chinyoga lilunga lezanu PF aliamuzwa ya kuluma gilapo uti wana gaba ingeni jenge zanu PF ngoba gaba igaisivo aba vimba MDC uwenza uchengsela kwayo kotwa ivinja ngama polisa silo mnumzana Jobs Kalanjalo we MDC. Siitate umlalele cingweni umbongeni Stole. Kunjani Stole?
Ngiyaphila kwakanjani?
Hayi siyaphila, kunjani lapho khona?
Hayi, lapha ku right akona nje.
Kuphose lakho.
Mina into nje iqala nje kuyibeka ukuthi inkinga nje ukuthi eZimbabwe umthetho wangkhona awuhambisani nabantu beZimbabwe. Usuka umele ibandla lezano PF. Yonke into nje eyenzakalayo ibona izano PF kuyiye emamelwayo kakhulu. Ikakhulu wona amalungu ezano PF into abayikhulumileyo into ukuthi umthethandaba yiyo into ezulandela. Kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo laphaya. Kahle kahle amapholisa kakuse amapholisa eZimbabwe abantu ngamapholisa ezano PF. Namasotha ezano PF le lento leyo iyacaca vele kudala lento iyenzakala funa lapho kakhulu ukuthatha ukamnanga kumbuso siyabonile amasotha kube yiwo angenayo ku government ukuthi lento leyo vele izoqhubeka isikambi kakhulu abantu beZimbabwe basenkingeni enkulu kakhulu okubuhlungu kakhulu okokuthi iZimbabwe nayo iyakhona kumnyama kumnyama angiboni ukukhanya mina phambili. Ngoba abantu beZimbabwe laphana bazothala nzima njalo bazodla nzima ngezano PF. Ngingandlela umthethandaba oyiyothe uthatha ngayo uhlangothi kwezano PF. Yonke into abantu bezano PF kababothwa. Mangabe kuyibo abaqala abadala amacala kuthiwa kuhlale phansi kwenziwa i-commission. Kodwa izinto bezibona wona ukuthi amasotha yiwathaya abantu. Kodwa kuthiwa kwenziwa i-commission. I-commission yakhona kayibophi iyakhulunyiswana bayaxolelwa kuyayekela kunjalo. But i-MPC mangabe kuyiyo eyenze into ivele kasheshe nje bababophi. Kuyini kanti khona lokho? Why kunjalo? Le ndoda lokho kuthi yakhuluma ukuthi izano PF ayingeni indawo kulokho. Kodwa siyababona kuyibo ababekhuluma ukuthi ematandi ukuthi izinto kazibe kanti. Izinto kazibe kanti. Kube yiyo umthetho futhi okulandelayo khona lokho. Kube izano PF ebedemonstrator kube ivunyelwe. Kodwa ngoba ngabantu abaphikisana e-government le ekhona siyababona babotshwa kuyinto ebuhlungu kakhulu lento le yenzakala eZimbabwe. Ikusasa lethu angazi ukuthi linjani singabantwana beZimbabwe sihlupheka kangaka. Izanu PF yona kayikuboni yini iqhubeka ithi iyalungisa izinto from 1980 belungisa izinto. Izinto zakhona zingabonakali ukuthi beliba njani. Phela umnangagwa uyafana nomgaba akulanto ethizileyo laphaya kuwe kukhethu. Siyayibona ikhothi imela izano PF kodwa wayengatshongi ukuthi njengobana abantu bengafikise ngokuthi impumela yokhetha ihambe ayihambanga kahle wayengatshongi ukuthi ukhetho luphinde but sikubonile umthethandaba umela izano PF ukuthi izano PF yiyo eliwinileyo ukhetho. Ma ngabe ngo-2008 umgabe wadliwa ikhothi yamela umgabe futhi ngathi ukhetho kaluphinde ngoba bebona ukuthi izano iyedliweyo kade bebona ukuthi izano PF yebiphambili umnangagwa kukhetho ngathi hayi ukhetho kangeke luphinde. yini yonke nale
isithole isithole ngubamba umlomo ngubamba umlomo isithole
iwrong kakhulu lingayivumeli izana uPF senza kanjalo
ngubamba umlomo
ehlukumeza izana uPF amapolisa lawo azodla nzima lamasotha lawo bazodla nzima webhizi lokuba behamba ngamahashi lesijini igalo onke leli yezimoto bazozebawe ngezindiza zezabahamba
phezulu isithole asilalelane phela asilalelane sithole ngithi iMDC ingenzani pho ingaqhubekela phambili njani namafithane
yey iMDC yena lento yale iright into abayenzayo into ekhona sokufanele indlela ngenkani ezitaradeni noma batsha noma bayenza njani akunandaba vele sifile ngoba sifile nje sihambe ezibhedlela kula mithi akunakudla akunani siyafa siyaphela izana uPF na izozilandele ngoba yena lowo khuluma naye manje izana uPF na uyakubona iMDC kayiqhubeke yenze khona lokho ekwenzayo ngenkani nanku siyibona isodani izigcine nayo bevuma noma bengavumi kahle kodwa siyababona onke amazathu eyitoya bengathandi bethanda kumele nathi sikwenze kuphela abantu bezimbabwe kuzeze kulunge kuphela ngisho namapholisa nazo zavume namasosha zavume
siyabonga mlaleli
siqhubeke ngakho khona lokho ekwenzayo
siyabonga sithole ongena kuhlela aha ah ithukuthele impela Leon Sizwa ngilethemba lizwile ekukhulumayo angisoze ngiphinde olendlebe uzwile timbozo wakwa Moriva Skala manzo azwi rikutaurwa na vatinomudaishe chinyoka mboti pai opfungwa dzenyu
chokutanga ndoda kuti mukoma wangu tinomudaishe chinyoka azvisi chokwadi kuti MDC yakamboita ma demonstrations akaita violence munomunyika ma demonstrations edulese atanga tichiratidzira mukati memigwagwa yeHarare kwemakore maviri apfuura aripo anoonekwa navanhu vese even nyangu vakaenda paYouTube vanomaona hapana kana glazi rimwe rakambopushwa muguta reHarare kana vachitaura mademonstrations apfuura haana kusherezwa neMDC sepata akasherezwa neZCPU uye nama citizens omunyika yemuZimbabwe saka ndiziri kuti ava vachinyuka zvari kupomera kuti vanhu veMDC vakaita violence vanozwana kupi iyo MDC isina kumbobvira yadana demonstration yakaita violence ina wakanda zvakare pakarambidzwa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviratidzire muHarare nokuti prohibition order yakauya pakati pousiku womusi wechina chishanu chacho chevhiki yapera ririwo zuva rakanga chifanira kuti vanhu vademonstrate vanhu vakangomukira kutaundi vasina kunzwa kuti pakanga paita kurambidzwa kuti vanhu vademonstrate vanhu muHarare vakagara pasi vakagwadama hapana kana munhu wakaputsa kana kapu zvayo mutaundi apo vakanga vachipondwa vachiitwa abused namapurisa vamwe vacho vakakuvara mbuya vanga vasina kana mhosva yavanga vakaita vanhu vakagwadama vakatanga kunamata vakavingwa namapurisa vakapondwa ipapo vanhu havana kumboita hasha kana shungu zvokuti vasandi vachiputsa muHarare saka kana vachitaura kuti MDC inoita mademonstrations ari violent api ngava sada kufananidza mademonstration akanwa nemamwe maorganizations womakine MDC techipiri vachinyoka vataura mashoko andikakamadza nokundisvisa zvikuru okuti zvinonzi isizvo application yedu yokugweru takataura tikati tinoexpecta kuti kuchauya vanhu vanosvika zana rezuru that is 100,000 people isisu tsamba yedu notification yakaiswa kuregulating authority yomugweru vakaiwa nepitsamba yedu yatakaisa kumapurisa nokuti isi nyangwe zvanopf painoita maapplications kameno kana vachiita maapplications panenge vachiita misangano yavo hatina kumbozera takawana access kutsamba dzavo dzavanoyoya kumapurisa saka zvinoreva nokutaridza pachena kuti ZANU PF ino ruoko munyaya dze ma notifications akaitwa nebato redu kuma regulating authorities ese muZimbabwe. Vazi vasei kuti mutsamba iyoyo, because tsamba iyi yakanyorerwa kuna regulating authority anova officer commanding Gweru, ndiye ega mwene anofanira kuti apate tsamba ino kuziva zviri mukati mayo. Vachinyoka veZANU PF vazviziva sei kuti kuGweru MDC yakati iyo ichange ichiunganidza 100,000 iyo vari munhu webato. Zvinoreva kuti maapplications edu ari kuendeswa maoko eZANU PF, ndiyo inopa madecisions. Uye zviri pachena kutaura kwese kwanga kuchiita nyange navateereri kuti vamatema danda vakanazvo kutaura musi weHeroes Day kuti hakuna demonstration inoitwa muno munyika. Iwe mujournalist unoda kuteerera zvandotaura ive hereka kuti zvaunofunga iwe, kana zvikuma demonstration inoita hakuna demonstration iri kuzoitwa muno muZimbabwe. Saka zvinotaridza kuti ZANU PF yava kutya vanhu, ende ukaona bato rava kutya vanhu, zivai kuti raruza legitimacy yokuti irambe ichitungamirira nyika iyoyo. Nemhaka yei vachitya kuti vanhu vangodemonstra zvine runyararo? Mutemo unoprovida kuti konvhina anenge akonvhina nyaya yedemonstration, kana demonstration yako waitaura kuti ichava peaceful ikaita violent, anosungwa. Why didn't they allow MDC kuti demonstrate kana kwaita violence? Then the convener was going to be arrested for breach of trust yaanenge aiswa mumo pakuti I exercise constitutional right yake. Zvinongotaridza bedzi kuti varume ava vari kunyepa, uye zvekare havasi kumira pachokwadi. Nyaya iripo kusha vanhu, vakundikana kutonga nyika ino, hapana chinozikanwa. Zvinozikanwa munhu wese zvokutaura kwaita vastole. Zvinhu zvakwira muno munyika, vana havachakwanisi kuenda kuchikoro. Maticha ari kukora 403 RTGS inova iyo $40. Maprizi mustoro ari kukwira zuva nezuva, peturo yatowedzera futi mutengo wayo nhasi. Vana veZimbabwe vakaura nenhamo, varwadziwa. Vada kuti vangotarisa chete kuti hai vakuruwe, tatambura nenhamo, uye tarisai muone kuti nyika ino vanhu raramo yedu yagozha. Chamunosha kuti vanhu vataure izvozvo chii? Nemhaka yamuchisa vanhu ndo mubvunzo watinawo kuna vachinyoka.
Vachinyoka, manzwa zviri kutaurwa navasikala. Vabvunza ivo kuti imi makaziva sei uwandu hwevanhu vakange vakokwa ivo kuGweru, kana musinei nechekuita netsamba dzavanenge vanyora ivo seMDC kumapurisa?
Ndamuhwa, asi vasikala chavanokangamwa ndechekuti mubato mavo mune ndumure dzine wara nebapu. Saka zvadzinoita ndezvokuti tsamba ichindwa nayo kumapurisa, inotogwa pikicha yokandiwa muma WhatsApp gurupu, yokandiwa muma Twitter, yohumwi. Vanozviziva ava vasikala kuti vanhu vavo havana zvifuva zvachose. Ndomatinoivona imomo mumaTwitter todoziva kuti ndozvavari kutsvaka izvi. Nomuzvima WhatsApp group muma vanotiisa vachifunga kuda tiri nhengo dzavo, isu tisiri, hatibudi, tinongoramba takanyarara takati zii, singovona hedu zvinozuviwa. Iyo zvino kuda ndichahudzingwa zvavaziva kuti muchigurupu chavo chinokuda vakavona kuti ndakazviona chitsamba ichi. Pavataura pokutanga kuti izvo MDC haiti yakaita mademonstration ane violence izettu, vandifadza vasikala nokuti vari kubvuma kuti pakaitika mademonstration ane violence, asi vari kungoti hasi avo. Asi todzoka ipapo, chinoonetsa kuMDC ndechokuti kwakawandisa magweta. Magweta vanoshanda nezvinonzi matechnicality. Vasikala vari kuda kushandisa technicality yokuti wakaita notice yokuti ngatiite demonstration izettu, asi MDC saka yanga isiri yavo. Asi vanokangamwa kuti paya pavaenda kucongress pavo vamonzora, vakabuda vachiti pai ndaita chichemo changu chemabatigwa andiri kuita kuwana chigaro cheupresident kumastakeholders edu. ma stakeholders edu iZCTU ndio baba vedu vakatipa give birth saka izvokuti kwai pano mutsauko pa MDC neZCTU ma demonstration I technicality yema lawyer hazvina zvazvinoreva masupporta vakainda ku demonstration vakanoputsa zvunhu ma MP vainda mumadhorobha akasiyana siyana kwedu kunana gweru uku munana kwekwe vachiunganidza vanhu vachiti vakomana manonoka kune dzimwe nzvimbo chatsva ma MP AMDC ndo vanhu vakaita violence ndo vanhu vanofanira kuti iko zvino vachipa assurance kuvanhu vokuzimba kuti iko zvino bhataronga apa zvuru zvinosvika mazana zvevanhu kuti vafambe vainde vanoungana pafuel station hatisi kutitaronga zvakati 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 kuti vasapisa vasikala vari kuti kwaizvo makaregerei kute kurega vanhu vachipinda murod kana vazoputsa zvunhu movasunga asi zvazvinonetsa ndezvokudai kana munhu uri uchida kuonekwa kuti uri fuza wakapusa uri munhu unorega unorega zvinhu zvichiitika maitikiro hazvinongoitika mazuva ose asi uchitaridzira kuti zvichabudisa outcome yakasiyana kana pasina outcome inochinja unoregerei chinhu chichiitika kubva pokutanga chinofanira kukwana chokuti avakomana vasati varatidzira ngavatitaridze kuti vadzidzisa mamarshal avo kugadzirisa violence ivo ndo vaidai vakabata vanhu vanga vakaunganidza masaga emabwe avaida kuhoposhera navo mahwindo muHarare akabakwa namapurisa vasikala vanoti kwaizvo vanhu vakarambidziwa namidnight kana vanhu vabakwa pakati pousiku kuti vane zvavakaronga tomirira here kuti kutange kwaputsiwa vasati vavuya hongu kuratidzira zviri muconstitution asi ndati kana mapurisa vaisa prohibition order mutemo unotaura kuti munoita sei hapana kana nzvimbo imwe yavakambotevedzera mabheta ose emdc zviri mumutemo kuti vanofanira kuita sei ivo chavanoita kumanya kuenda kuhigh court vatinoziva kuti vanononyimwa kuhigh court nokuti chavanodava chokwadi chaicho kungoda kuratidza kuti kuzimbabwe kunoku zvinhu hazvina kumira mushe nokuti vanoziva kuti shamwari dzavo dzemhiruko hadzinyanyi kuverenga hadzinyanyi kudzamisa pfungwa dzadzo muzvunhu vanongoteerera nhema dzavanovudziwa kuti mangagwa ukaipa voti oraiht sini zvataugwa namdc ichokwadi avo vasitole vanga vachipaumba vachipa handeitenda nenkani tinobisa nenkani hai bodo
vachinyoka saka muri kuti zvinhu zvakamira zvakanaka here munyika
iyozvo hasizvo zvandataura nyangwe purezidendi chaivo pavakataura patv kana dai vasikala vanga vakavateerera havana kuti zvinhu zvakanaka infacti havana kuti zvinhu zvichanaka mangwana vakati izvo takatarisira aperiod of painful reform kureva kuti zvinhu zvakaoma zvakaomera tose uye takatarisira kuti mazuva anoteverawa zvicharamba zvakaoma asi mareforms atiri kuita ndeyekuti zvinhu zvigonaka kana vanhu vakapinda mumugwagwa musi wa16 august kana kuti musi wa20 musi wa21 hazvirevi kuti izvo kokokora inenge yakuita 2 cents mushopu kutarisira hakugadzirisi zvunhu
timbaubatai muromo
rei tose ndibatei muromo ini handirambisa vasoni
Okay, achauya kwamuri chauya kwamurizve vascala sitateke avalaleli lapa kufacebook ekasini letu levoa ndebele kulosimephi moyo uthi wena sebefuna ukwenza ilizwe engani ngelabo bodwa kuzoba lo sindo enindlovu uthi wena even ZANU PF youth said so on live Isaac Piri uthi wena sabona msakazi mina ngicela ukubuza uChinyoka ukuthi uyavuma yini ukuthi amapolisa aba lobudlwangudlwangu eHarare mhla ka 16 August 2019 ngiyabonga siyabonga uxhaso lwenu balaleli abasibukeleyo kuFacebook kanye la kuma websites ethu ngitsho lani abakhongozele emisakazweni. Udaba esingalo lamhlanje ludaba lokuvinjwa njalo nje kwebandla le-MDC ukwenza imihlangano yalo yokutshengisela, inhlelo zayo zokutshengisela. Sibonile bevinjwa ngamapolisa eHarare, namhlanje bavinjiwe njalo kwaBulawayo. Esilabo kuhlelo lamhlanje ngomnumzana Job Sikala Honorable ongwe MDC. Lo mnumzana tinomudaishe Chinyoka owebandla leZANU PF.
Antunga, I think we have callers that have been waiting patiently, and then I'll come back to read the messages. Trukwao na pano pa VOA Facebook page. Yedu yesho na sirigate mbuenda kumtereri. Hello, caller.
Hello.
Hey, trukuta ora nani uyeshe, murikupi?
Murikuta ora ona si banda. Ndirimu mtaura se kamura sendeke.
Taura itins.
Ah, ndingade kubunzo wachinyoka kuti kana vachitarichira noise ingaitwe nema demonstrators MDC so called. Ko mapurisa akanga aripo here, akanga akaunganira here vakomana veZANU PF vaida kubatsira mandingirini mapurisa kuzobata noise inenge yatangwa ne MDC.
Aiwa, tichadzo taura yenyu.
Chino chino, ndeke buti, wachinyo wakati, ameno chima kumbre za tana wa Mzimbabwe wakabonya tumira sehi. Nekuti, kana mchi, nyato rangariraza, kana kana kaka, munu wana kutu Zimbabwe, ichirwa ne regime ya Smith, kairwa ne regime za kaita, shekura ambizo, kana kumbunyikizo, kwa freedom of expression, zimari zirkuto wana wachinyo wakane shangari zawa. Saka tani mwe Smith wechikema here muZimbabwe ngavandi answer ipapo ndatenda hangu.
Ya tinotenda tichatora mumwe mutereri tozoenda zvedu kwava rege itore mumwe mutereri. Kola, hello. Hello, kola. Kola, menoti muchiripo here nekuti ndanzwa kuti mambomira kwengo yakareba. Muripo here kola?
Hello.
Ehe, taura itinzwe tikutaura nani uye
zvemurikupi.
Ehe, taura itinzwe.
Ni Donald Mambo Magrasenberg.
Ai wataurai mkoma Donald.
Dango batatevera na mkoma wangu Sivanda kuti vari kuno Grasenberg.
Ehe taurai nyoti gaga nekuti nhasi pane pana honorable Job Sikala vari pano, saka kana muda kuvabvunza zvamunoda kuvabvunza mubva mavabvunza kana kuvunza vachinyoka tobva tango gadzirisa pa program pedu. Taurai yenyu.
Aha, ndinoda hangu kungosimbisa va Job Sikala nekuva morosa hangu. Ava vachinyoka handiti ndinotaura kwavari. Asa, zvinobudisa.
Aiwa, chienderere mberi zvenyu varipo ndofunga vakunzwa.
Ndoda kutaura kuti chisistimu chavanoda kugadzika zvine chekuti kuti mapurisa ndo ane mvumo yeku mapurisa ndangozivisiwa chete just kungozivisa kuti kuti zvakati. Noti kuti iwo mapurisa ndo azopindira tamba dzia dzavo maoko ana vachinyoka zvoita sekuti ndakambokuudza here ndemavhelasi. Ndikati ndakahwa vamutodi vanova sekuru wangu zvinogwadza kuti uine hama yakadaro asa vachitaura. Vachitaura vachiti kwai mchayo kwabakomaniwa mashoko okuti vaingoziva havo kuti hazvibudiriri tichakurovai tichabudi asi hazvina zvazomhosva mwari ndiye anoziva titi mavhenasi vanguora vachinyoka kabati tinoziva vana varugare gumbu vaimbotaura vachidaro vachirimo musangano uyu but now vana vamupoko vava kutiza nhasi havaivamo musangano imomo vachinyoka mutaurai muchiziva zvamuri kutaura nokuti mangwana zvichakupandukirai mungava imo musangano imomo nhasi mungavaana.
Aiwa
munhu wose vachinyoka muzive izvozvo vasikala nekutambai vakashinga.
Tinotenda mukoma
munyika chichamunonyaya kusimbirira pazvinhu zvamunoona kuti makoni wachii.
Koma Donald, thank you so much. Tinotenda vachinyoka musati mapindura. Timboenda kuna vasikala. Honorable Sikala, we saw some of your colleagues Imimi palchenyo makasungwa a few weeks ago, then this weekend, your chairperson, Honorable Tabitha Khumalo, and six others were also arrested. And their crime, publishing falsehoods by saying that there was rigging in the last election. What's your take on that?
Mazita, this end up in Lombuzo, Kakoshi Sakudai, the grinding for Tanga to Pindiri, Panezu, Zaki, Taurin, Zatar, Wanawa, Chinoka, Shangota machine, Kutaki, Tilian Guayabi. Nyayo kutanga ndiyo kuti vachinoka vataura iyo kuti kune matombo nerekeni zvakanongwa pakati posti kuna mapurisa hatizivi kuti varume ava havana nyadzi sei kuti vanoti vakanonge rekeni pakati petown muna 50 street domusi we china usiku nyaya iyi ZANU PF yagara ari mabasa ayo ukuti wano kireta evidence yawo yenhema kuti vawane kudzvinyirira vanhu tinozviziva kuti mugore ra 1981 vakandoisa zombo mumaprazi ebato rezap rakaita kuti vandoita genocide rokuponda zvuru nezvuru zvavanhu kumatezeleland dziri nhema dzezvombo zvakanga zvaplandwa nezanu pf so tinoziva kuti mabasa epato ravachinyokai rokunokwera vachinotorereke kumbareo namatombo aya aindonatsotariswa kuti akatobva kwamutoko chaiko chaiko kuti vabudise vachiita zvokuti upowo hwokuti vatarise vanhu mabasa ezanu pf tinokuzivai makauraya vanhu zvuru nezvuru kumatebeleland panguva yebhukura hundi mavanyepera kuti vakanga vakavike zvombo mumapurazi avo so tinokuzivai ndomaitire enyu okuti muwane kuponda vanhu nokuvaponere nhema nokuita plangi zvinhu zvenyu mobva mazviti ndezveopposition so izvo musakura muchifunga kuti tiri vana vadoko hatina kupusa tinokuziva ndo maitire enyu kechipiri mataura inini muchiti ndati vetcity yakaita demonstration in violence is not correct and is also false. I did not say that, but I told you that we did not call the previous demonstration. All the demonstrations that we called were peaceful, and the evidence is very available both on the YouTube and in other platforms. Saka, you must be able to distinguish on what I have said. Secondly, for him to try and put the MTC ZCQ as one thing, Domanyepo. So, vachinoka vanoda kuponera kuti MTC makawanda magweta vanenge vaida kushandisa ma technicalities. Ivo vanoziva kuti at law ZCTU is a legal persona on its own with a distinct constituency yavashandi. MDC is a distinct legal persona also on its own. So for him trying to marry the two, zvakafanana nokuda kuti zvaitwa namaveteran toti zvaitwa nezanu pf. Maveteran would have acted on their own outside the operations and also the action and also instructions of ZANU PF. So for him kuti ade kutiita chinhu one vachinoka apa makonewa segweta, I think you could have known it that this organization are voluntary organization that are created in terms of our laws, and each organization has its own distinct constituency. ZCTU iripo pakumirira vashandi, isis MDC basa redu nderokurwira nyaya dzezvematongerwo enyika. Zvakare mataura inini muchiti vanhu veMDC vanoita violence iexcuse yomoda kusevenzesa kuponda vanhu. Nomusi wechishanu makaponda vanhu muHarare zvakaonekwa nepasi rino rese, chavanga vaita chii? Tudze vachinyoka mhosva yakapara vanhu vaya vakapondwa nagogo vaya vakapondwa muna Nelson Mandela vakazvigarirwa pasi. Chii chamakavapondera? What really crime did those people committed in town? You only enjoy abusing human rights. And you know that your political party has a history from 1980 up to present of having abused people's human rights in our country. And you want to hibernate kuvanda nemanyepo wakuti MDC iri violent. The most violent political party is ZANU-PF. You killed 20,000 people in Matabeleland from 1980 to 1987. You killed MDC supporters from 2000 up to present, who are almost 5,000. How many people have been killed in 2008? The long and short sleeve.
Okay,
this is a violent party.
Honorable,
where have we ever killed anyone?
Honorable,
my brother, give us evidence of a single person who was killed in this country by the MPC for him trying to level us to be a violent political party.
Okay, hold it there, Honorable Scala. Honorable Scala. Honorable Scala, hold it there for me. We are running out of time. We have 4 minutes remaining. But we are kuluma lapha ubaba Scala uthi kungamanga ukuthi ibandla labo libandla lodlakela. Uthi nxa kule bandla eliphila ngodlakela eZimbabwe libandla leZANU PF lona athi labulala abantu abafika ama 20,000, 30,000 ngesikhathi sombuqazi weGugura Hundi. Ngakho akulunganga ukuthi ubaba uChinyoka athi iMDC libandla lodlakela. Ibandla lodlakela elilodlakela iZANU PF ngokutsho kuka Honorable Scala. VaChinyoka anzi naba Scala matomba ya akabva kumtoko ameno azi matombo echembereze kwaChivieri. As it don't answer that, Mav, go with Chinyoka.
Vachinyoka muku peta shedu hurukuro edu manzwa. Vashinji vanga wari kutaura pano. Vachishora ozimwe zvamama taura. Asimoti muchidimbo mungoti gaga nauti nguwa edu ajikanana. Kuti imi nezva taurwawo navasikala munoti chi kune mazwi avataura.
Ndatendai. Vanhu vanotizo hanzi vanhu vanosora kuti kwai zvatagwa naChinyoka vachimusa mudana kumuteerera kana kusamuteerera zviri kwamuri. Asi chokwadi ndechekuti mukutaura kana munhu ukatora nguva refu uchingoteerera vanhu vanowirana newe kazhinji kazhinji unopedzisira wavabenzi nekuti zvonenge zvaunenge uchihwa zvive zvichingova zvavanofunga kuti unoda kuzviwa. Kana vanhu vakawa chokwadi chimwe chakasimba kazhinji vanogwadziwa nemwoyo voti ungadai asina kutaura nokuti havadi kuwa chokwadi ichocho. Asi muno muZimbabwe zvedu isu savanhu tongoda vanhu vanofarira kuita shamwari dzechokwadi, people who are friendly with fake, kwete people who like my alternative fake. Chandisingadi kupindura kuna vasikala inyaya yavapinja kwokupedzisira yeGugura Hundi. Purezidendi vedu pavakauya ava vanyuwani ava, chimwe chezvinhu zvavakaita pokutanga kutsvaka madhishi ekumatebeleland vakati ngatiitei kuti ogani yedu yenational healing iyaitange kutarisa nyaya iyi. Saka nyaya yeGugura Hundi haisi nyaya yekuti tongoti zvedu tadhakwa tiri padoro kana kuti tiri paredhiyo tongorasha muromo tichiti kwakaburawa vanhu 30,000. Haidi kudero, inyaya inogwadza vanhu vazhinji. Inyaya enda uchitaure zvakanaka
tatimuchidimbu vachinyoka saka
takuchidimbu imomo. Hakuna vanhu vakapondwa musi weFriday toda kuvahwa hongu kana vanhu vakaita inonzi illegal gathering. Mutemo muno muZimbabwe plus international human rights law allows the police to disperse an unlawful demonstration.
Thank you very much, Mr. Chinyoka. Please, thank you very much. Would like, hello, Mr. Chinyoka. Maita basa. Tuchingo pezi sa navasikala.
In fact, I might not fit in because we have breaking news. We are learning from our correspondents that the police have issued a prohibition order against the MDC's Gweru rally.
So let's get Mr. Scala to comment.
Mr. Scala, 30 seconds, and strictly 30 seconds.
The MDC leaders are currently under siege since the rise of the current administration in Zimbabwe. Almost all our leaders have been arrested, starting from the period when our Secretary for Presidential Affairs, Komich, was arrested. Our current Vice President, Tendai, was arrested. So far, there are more than 21 leaders of the MDC who are being charged.
Unfortunately, Honorable Kala, we have to leave it there. Thank you so much, Honorable Jobs Kala of the MDC, as well as Tinombu Daishe Chinyoga of ZANU-PF. Good night, I'm Tunga Milinkomo.
And I'm Marvelous Mfanganya, who you're seeing. Have a very good night. See you tomorrow on Let's Talk.